This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, Chivabvu 13, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nengo dzeWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza dzinorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo dzanga dzichiratidzira paparamende muHarare.
Vakawanda voromba kutsigira danho reparamende rekuti hurumende ibhadhare zvikwereti zvebhanga guru renyika. Vanhu vacho vakatora zvikwereti vachiregererwa.
Vakuru vakuru vaviri vemuAmerica vari munyika umo vari kuita hurukuro nehurumende, masangano akazvimirira senzira yekunzwisisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimwe nengo dzesangano reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza dzambochengetedzwa nemapurisa muHarare nhasi mushure mekuratidzira kwadzaita paparamende dzichitsutsumwa nekunyombwa kwakaitwa vanhu verudzi rweKalanga nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzesangano reHoza dzanga dzidarika mazana mashanu nhasi dzaratidzira paparamende apo padzasiya gwaro renhuna dzavo pamusoro pekutoropodzwa kwakaitwa maKalanga navaMugabe. Varatidziri ava avo vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichitoropodza mashoko avaMugabe vaimba kwemaminitsi mashomanana mapurisa ndokuuya kuzovazvindikita. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi hatidi kusarurana kwemarudzi muZimbabwe. Mumwe wavaratidziri ava amai Tambudzai Manangazira vati havasi kufara nemashoko akataurwa navaMugabe mushure memusangano wevatungamiriri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC wakaitirwa muHarare mukupera kwemwedzi wapera pavakatsoropodza vanhu verudzi rweChikalanga. VaMugabe vakati maKalanga ndiwo aikonzera kurwisana kwaiitika kuSouth Africa kwaidaidzwa kuti xenophobia, uye vakati maKalanga aiva matsotsi asina kudzidza zvakakwana kuti vapinde mabasa. Amai Manangazira vati aya hazi mashoko anofanira kutaurwa nemutungamiriri wenyika.
I know he said that, so he must apologize to maKalangas. Vana vedu they are vari kuurayiwa kuSouth Africa. Tikuendesa ikoko because muno economy yemunomo yakadzikira poverty, vana vana chekudya havasi kuenda kumabasa. Saka vana vedu kana vakuurayiwa ikoko, president vachitaura kuti maKalanga hamuna kudzidza vana venyu vari ikoko, zvinoreese mutungamiriri wenyika. So anofanira kuapologize Zimbabwe yose kuti akakanganisa.
Mumwe wevaratidziri ava muzvare taurai Nyamanhindi vati havatarisiri mashoko akadai kubva kuna vaMugabe vanove zvakare mutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union. Muzvare Nyamanhindi vati vaMugabe munhu anofanira kubatanidza vanhu vese vari muSADC pamwe nemuAfrica yose sezvo vari munhu ane chigaro chinoremekedzwa zvikuru. Vati mashoko avaMugabe anokurudzira kurwisana kwemarudzi pamwe nezonophobia yakaitika kuSouth Africa.
Zvakafanana nababa, tinomutora sababa. Kana uri baba mumba haukwanisi kuzobuda uchituka mumwe mwana nezvaari neurema hwake kana kuti nerudzi rwake mumba ngatore menzeso mumba munozvarwa nakasiyana mwana neurema vamwana ichi baba havasarudze vana. Isitotasira kuti baba anobatanidza vana vese, asi takarushamisika kuona mutungamiri wedu wenyika achibuda achituka maKalanga anova neimwe mandeti akatopiwa iSADC kudza achiyamenu iSADC achiyamenu eyu kuratidza kuti munhu anofanira kunge achikwanisa kuunganidza vanhu achitibatanidza. Isu muZimbabwe tikuda kubatana.
Amai Manangazira, vati ivo pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa muhoza, amai Jenny Williams, vambochengetedzwa nemapurisa paparamende, mushure mekunge vaita munamato, wanga vachikurudzira vamugabe kuti vadzore mwoyo wavo panyaya yemakalanga. Vatori venhau vana vambochengetedzwa nemapurisa anochengetedza paparamende zvakare kwechinguva vachinzi vanga vasingabvumirwe kuita basa ravo pachiitiko ichi sezvo paramende iri nzvimbo inochengetedzwa asi vatori venhau ava vazoregedzwa zvavo vasina mhosva yavazopomerwa mushure mekurohwa nekutorerwa mapepa vanga vakatakura varatidziri ava vazoungana zvakare vakanosiya gwaro renyunyuto kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Commission asvitsa gwaro iri kukomisheni iyi uye ari mukalanga muzvare Vigilant Lunga vati hapana munhu akasarudzwa kuti ave mushona mundevele kana mukalanga saka nokudaro marudzi ose anofanira kubatwa zvakaenzana amai Lunga vati vavimbiswa neHuman Rights Commission kuti vachasvitsa nhuna dzavo kugurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiriri wenyika zvisinei vati vaudzwa nevekomisheni iyi yeHuman Rights Commission kuti haina simba rekuongorora kana kuferefeta mutungamiriri wenyika hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi gwaro rasvitswa nehoza kuparamende pamwe nekuHuman Rights Commission iri rinoti vamugabe vanofanira kukumbira ruregerero kuruzhinji rwezimbabwe uye gwaro iri rinoti mashoko avo anogona kukonzera kusagadzikana munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Nezuro dare rehouse of assembly rakavota richitambira chikwereti chereserve bank of zimbabwe debt assumption bill kuti chive chehurumende izvi zvave kureva kuti hurumende ndiye inenge yobhadhara zvikwereti zverbz zvinopfuura biriyoni imwe chete yemadhora nhengo yedare reparamende yemdct vaed cross vanoti bato ravo riri kuronga kuenda kudare repamusorosoro reconstitutional court richinopikisa kupasiswa kwebhiri rekuti hurumende itore chikwereti cherbz icho chakaitwa panguva iyo vagideon gono vaiva gavhna webhanga iri mashoko aya atsinirwawo nevanokokera basa remdc mudare reparamende vainnocent gonese vanovawo gweta
Chikonzero ndechekuti mutemo uyu hauna kuitwa zvakanaka. Ifanirwa kunge takateedzera masending orders edu, sending order 102. Inotaura zvakajeka kuti kana munhu uchinge une zvawakawana pane nyaya inenge iri mudariro, haufanirwi kuti utora pamusoro pezvayo uye zvakare haufanirwi kunge uchivhota.
Asi gweta vari nhengo yezanupf vajonathan samukange vanotivo havaone mdct ichibudirira panyaya iyi
parliament is supreme zvinotonga vanhu vese including the president zvino inogona kutoti mangwana from tomorrow onwards zvikonese zvisina constitutional court parliament inogona kutaio
muzvinafundo munyaya dzemitemo uye vachitungamira bato rinopikisa renca valavumo madhuku vanotivo zvinonetsa kuona mdct ichibudirira mudare
hazvibudiriri uye zvakatorasika kutosaziva mutemo webumbiro remutemo iro
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachris mugaga vanoti havaone chakaipa panyaya yekuti hurumende itore chikwereti ichi
assumption bill ibill rotori kwaro ibill rakanaka kunyika inoyi nokuti tinoona somuzati nyaya iri kunetsa upfumi wenyika muzimbabwe ndeyekuti hatisi kukwanisa kushanda zvakanaka chikonzero chiri chekuti bhanga hombe renyika nezvikwereti zvari nazvo panguva yose isati zvasa zvatorwa nehurumende hapana mashandiro araiita
asi sachigaro wesangano rezimbabwe coalition on debt and development vajoy mabenge vanoti sangano ravo harisi kufara zvachose nemabatirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende nebato rezanupf
tiri kuti ivavo vanhu ivavo vanofanira kuti vatomwe vazikanwe vagodzosera mari iyoyo pane kuti zvinzi nyika ndiyo ngaitore chikwereti ichochi chikuburikidza nekutorwa kwachinenge chaitwa nehurumende nekuti chikangotorwa nehurumende chatova chikwereti chevanhu vose.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti sezvo paine vanhu vanozivikanwa kuti ndivo vakapiwa zvikwereti neRBZ, paramende yaifanira kutanga yaona kuti zvinhu zvose izvi zvatorwa nekutengeswa kuitira kuti pasave nemunhu anoregererwa chikwereti iye achishandisa midziyo yaasiri kuda kubhadhara. Hurumende pachayo ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 icho iri kutadza kubhadhara kumabhanga nehurumende dzekunze.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kuBurundi nhasi.
Mamwe mauto emuBurundi anoratidza kunga abvisa pachigaro nechisimba. Mutungamiri wenyika iyi vaPierre Ngurunzinza apo vari kunze kwenyika vachipinda mumusangano wedunhu uri kuzeya mirizhonga iri kuitika munyika iyi. General Godfrey Nyombare vaudza nepfenyuro dzakazvimirira nhasi kuti vaNgurunzinza vabviswa pachigaro uye vachaumba komiti ichaona kuti munyika mune runyararo. Ofisi yemutungamiri wenyika yaburitsawo mashoko ekuti vamboedza kutora chigaro nechisimba vatadziswa kuita izvi uye mauto ari kutsvaga kune vanhu ava.
Mutori wenhawe VOA ari muguta guru reBujumbura, Gabe Jeslow, anoti zvuru nezvuru zvevanhu kusanganisira mauto vari kupemberera vari mumigwagwa vachifarira kubviswa kwavanoti kwaitwa vaNgurunzinza pachigaro. Asi anotiwo hazvisati zvabuda pachena kana General Nyombare vaine rutsigiro rwemauto ose. VOA Central African Service inotiwo mauto ari kutsigira vaNgurunzinza akakomberedzawo nepfenyuro yehurumende.
Burundi ine vanhu vari kuratidzira kubva musi wa26 kubvumbi apo vaNgurunzinza vakabuda pachena kuti vanoda kukwikwidza kwetemu yechitatu. Kurisana pakati pemapurisa nevanhuwo zvavo kwasiya vanhu gumi nevana vafa uye vanhu vanodarika mazana maviri vakuwadzwa. Zvinonzi pane kurwisana kwaitika nhasi pakati pemapurisa nevanhu nyaya yekupidigurwa kwevaNgurunzinza isati yaitika. VaNgurunzinza vaenda kuDar es Salaam kuTanzania nhasi mangwanani kuitira kuti vanopinda mumusangano weEastern African Community uyo uri kuzeya mirizhonga iri muBurundi. Pane kutyirwa kuti mirizhonga yemuBurundi inogona kusvika pane zvakaitika muna 1993 apo vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru vakafa mukurwisana kwakapera muna 2006.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rapera kuti gore rino nyika iri kutarisira kuwana mari inogona kudarika bhiriyoni imwe chete yemadhora kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Mari iyi yakwira kubva pa$837 million yakawanikwa gore rapera. Banga iri rakazivisawo kuti ravhura nzira dzakawanda dzekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kutumira mari kumusha.
Vamwe vanoda kupindawo mabhizimusi uyu vanonzi vari kuwaniswawo mukana pane zviri kuitika izvi. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika zvinoti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa ukama hwayo nevana vayo vari kunze kuitira kuti pave nechivimbo pakati pavo. Vamwewo ndo vanoti hurumende inofanirwa kujekesa nyaya yedual citizenship iyo iri kuramba yakawandiswa kunyange hazvo bumbiro remitemo idzva rakaitambira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa variki mukonza. Tatanga nekubvunza vaKanyenze kuti vanoti kudii netarisiro yeRBZ iyi.
Manyautsa mukanwa harawa kuota ichiyamwa kuti hatina kutanga kuona nyaya yemari inobva kunze iko nhasi.
vanhu vanga vagara vangori kudiaspora. Mari yanga ichiuya kubva kudiaspora haiuyi nemisika yehurumende. Inouya kunyanya kwakazara vanhu vedu kusouth africa. Inouya nenzira dzisingapindi nemumabhanga. Inouya nemisika yepasi, misika isiri mumabhanga. Saka naizvozvo haibatwi nehurumende ichishandiswa munyaya dzepundutso. Saka gore rino harishamisiri rokuti tingatarisire kuti mari ingabve kudiaspora ndo ingatanga iko zvino kugadzirisa matambudziko edu. Dai zvaigona zvingadai zvakatoitwa nekare. Mari yekudiaspora yakabatsira chose, iri kubatsira chose, asi iri kubatsira mhuri. Inongotumirwa kune mhuri ichishandiswa kubata zvinhu zvinenge zvisina kuitwa kana kuti pafiwa kana kuti panoda kugadzirwa nyaya dzemari dzechikoro kana kuti pane zvoda kutengwa zvokudya kana zvokupfeka. Ndo zvainoshandiswa izvozvo izvo.
Vamukonza, imi muri chimwe chezvizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika.
Nyaya yekuuya kwemari iyi inyaya gara iri tose zvataurwa navakanyenzeya. Ndinotenderana navo chaizvo. Pane nyaya yandatida kuti ndipinze mudariro, nyaya yekuvimbwa kwehurumende kuti chinoita kuti vanhu vasaunze mari through maformal channels inyaya yekuti hurumende yedu haivimbwi nevanhu vakaenda kudiaspora. Uyezve nyaya ine yandachida kuti nditaure ndeyekuti zveupfumi nezvematongerwo enyika hazvinyanyi kusiyana, zvinhu zvakabatana. Saka hurumende kana ichitoda kutoti iwane mari kubva kuzvarwa zvezimbabwe zviri kunze zvakanaka, inofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Pane zvinhu zvakawanda chaizvo chaizvo zvinoita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze zvisavimbe hurumende.
Asi vakanyenze, kana mari dzikapinda nedzimwe nzira dzisiri dzakanyoreswa kuhurumende, haisi mari inozongopedzisira here yapinda ichishanda semashandiro aingoita dai mari yakatumirwa kana nana Western Union?
Kwete, mari ikauya nemisika yekunze isina kupinda nemaformal channels haigoni kushandiswa nemabhanga kana kuti ibatwe kuita zvinhu zvebudiriro. Zvakare munoziva kuti hurumende yakavhoedza nehomeland kuedza kukwezva vanhu vari kunze kuti vaunze mari vachitenga maproperties vachiita zvimwe zvinhu. Ndo zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa zvokuti mari iyoyo isangouye kodyiwa kuenda pamufinyi, mari iyoyo iuye ichienda kupunduso kudevelopment. Kune zvinoitwa, takaita ongororo kune nyika dzakawanda dzakaita sana Nigeria, dzakaita sana Morocco, dzakaita sana Philippines, dzakaita sana India, sana Mexico wesawa. Vakagadzira zvinhu zvavo zvokuti chokutanga sezvataurava mukonza ndechekuti pakufanira paine kudyidzana pakati pehurumende nevanhu vari kunze. Zvino isu mukaona ukama huripo ndehwatichina gonzo zvokuti hurumende inototuka vanhu vacho vari kunze. Makazwa zvakataurwa iko zvino nokuda kwevanhu vari kusouth africa, mataurwa anga achiitwa nevakuru vakuru vemuhurumende. Hazviiti kuti munhu aunze mari yake achiziva kuti mari ichange ichishandiswa nehurumende.
Vamukonza, imi muri munhu ari kunze kwenyika, zvii zvamungade kuti zvigadziriswe nehurumende kuti ukama hwenyu hwamuri kutaura kuti hapana kudyidzana hunge huchibudirira?
Chekutanga chandinofunga kuti hurumende yedu inofanira kugadzirisa inyaya yekuti panoitwa zvekusarudzanwa kanda kuti pafambe zvakanaka. Zvekuti hurumende inopinda kuti itonge vanhu vezimbabwe inge iri hurumende iri kutenderanwa nevanhu vese. Chechipiri, ndinotarisira kuti hurumende yedu ibvumidze nyaya yedual citizenship. Chechitatu, taasida kuti titenderwewo kuvhota.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Kimukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vamwe vakuru vakuru vaviri vehurumende yeAmerica avari kushanya muZimbabwe vanoti nyika yavo inoda kubatsira Zimbabwe kuti isimukire munyaya dzezveupfumi pamwe nekuti vanhu vayo vagare zvakanaka. Asi vakuru ava vanoti America haisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vanoti Dr. Shannon Smith vanoemtevedzerwe munyori anona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika pamwe nava Steven Feldstein vanoemtevedzerwe munyori anona nezvekodzero dzevanhu pamwe nevashandi mubazi reBureau of Democracy vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu vapa kupambwa kwavaitaidza marasi emuenzaniso vakati izvi hazvina kunaka zvachose vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nevemabhizimisi misi vaFeldstein vati America inoshushikana kuti vanhuwo zvavo vemasangano akazvimirira vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevatapi venhau vari kumbunyikidzwa pamwe nekutadziswa kuita basa ravo vasingavhiringidzwe vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite zvese zvainokwanisa kutsvaga vadzamara pamwe nekuzivisa veruzhinji zvainenge yawana sezvakaturwa nedare repamusoro Dr. Smith vati vakaita musangano negurukota rezvemari nezuro vapatrick chinamasa chinangwa chavo chiri chekuda kubatsira Zimbabwe kuti ikwezve mabhizimisi vekunze kuitira kuti upfumi hwenyika hubudirire
Zimbabwe is a significant country in Southern Africa, and so you know we can.
Musangano wedu negurukota rezvemari taitarisa nzira dzingaita kuti mabhizimisi vashande zvakanaka kana kuti ease of doing business. Nokuti ndo zvinotarisirwa nemakambani asati auya munyika.
VaFeldstein vati urongwa hwakaudza vachinamasa kuti kana hurumende ikahuita hunoratidza kuti hurumende yakazvipira sei kutevedza mutemo pamwe nekuchengetedza vemabhizimisi vati kusaremekedza mutemo muZimbabwe kuri kuitawo kuti vemabhizimisi vasauye vaviri ava vati kunyange hazvo vari kukurudzira vemabhizimisi vekuAmerica kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi vanhu ava vanotanga vatarisa kuti nyika ine mitemo inochengetedza mabhizimisi avo here kana kuti kwete pari zvino bhanga repasi rese World Bank rinoti Zimbabwe ndeimwe nyika pasi rese dzisina kunaka kuita bhizimisi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kushanya kwevaviri ava kunoratidza kuti America inoda kugadzirisa ushamwari hwayo neZimbabwe asi hapana chinosanduka munguva pfupi inotevera sezvo Zimbabwe ichiramba ichityora kodzero dzevanhu mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti kushanya kwevaviri ava kuchaita kuti vaone kuti hapana chati chanyanyoshanduka muZimbabwe
kushanya kwavo kungangobetseravo sezvo kwaitwa panguva iyo Zimbabwe iri pamatambudziko
vaviri ava vari kushanya muZimbabwe kumazuva mana apo vari kuita misangano nemakurukota ehurumende vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiongorora mamiriro ezvinhu munyaya dzezvekodzero dzavanhu nedzimwe dzakasiyana-siyana hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vajoy bima nezuro vakaudza Voice of America Africa Service kuti Zimbabwe inoda chose kudyidzana neAmerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nasi raita musangano muHarare wekuziya kudyidzana kuchange kuchiitika pakati pesangano ravo nesangano reOne masangano maviri aya aziya nzira dzekuedza kupedza urombo mumadzimai nevanasikana vazeyawo kuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai nenzira dzekuvasimudzira munyaya dzezveupfumi National Coordinator wesangano iri Muzvare Salidura vanoti pamusangano uyu panga paine vanyarikani vanga vakamirira hurumende vanosanganisira nhengo dzeparamende dzinomirira dzine chekuita nezvemadzimai nhasi manheru kuchange kuine chirongwa chekuparura nziyo dzakaimbwa nevaimbi vechidzimai vemuAfrica vanosanganisira Selma Mutukudzi kuBook Cafe Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura namuzvare Dura kuti tinzwe zvaiitika
makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tine urombo vatereri mishina yedu inenge iri kumboti netsei pano neapo kuti tinzwe zvanga zvichitika kumadzimai
asi musakangana kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zvara nhasi isuve sangano rewomen's coalition tabatana nesangano repasi rese rinonzi One rine kampeni yarinoita mukuedza kupedza urombo pakati pevanhukadzi nevanasikana. Saka nhasi tayaparura chirongwa chehurukuru panyaya dzekutarisa kuti urombo huri munyika hwakamira sei takatarisa nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Hurukuro dzaitika pano kubva kunyanzvi dzakasiyana siyana dzabudisa kuti vanhukadzi nevanasikana vanhu vari kunyanya kubatwa nenyaya dzeurombo nokuda kwemamiriro akaita matongero ati kuita nyika, mitemo yatakaisa, zvinotipoteredza zvekare zvekuti dzimwe nguva vanhukadzi nevanasikana havasi kuwanikwa vari kutaurwa navo kana kuva netsvagurudzo dzinobatika kuti tione kuti munyaya dzeupfumi hwenyika vari kunge vari kubata vakamira papi. Uye ruzivo rwuripo rwakanyanya harusi kunyanya kutarisawo kuti vanhukadzi ndezvipi zvavangaita kana kuti ndezvipi zvatingavasimudzira kuti vakwanise kubuda munyaya dzeurombo. Saka taona kuti kune nyaya dzeudzvinyiriri, kune nyaya dzekusabatana zvakanaka nenyaya dzekusundidzirana kuti madzimai vangogara vari kungomhanya nezvinhu zvisina pundutso kunyaya dzeupfumi.
Takatarisa kubatana kwamaita nesangano iri reOne zvichabatsira sei mudzimai angange akateerera ari kumaruva kana ari imomo mudhorobha kuti awane pundutso muupenyu hwake.
Uri kurodza ngazviri pano pamusangano uyu kwauya president veSenate vanonziwo amai Honorable Edna Madzongwe. Vataura kuti zvese zvatakurukura pano tabuda nezvisungu zvekuti hurumende yeZimbabwe kubudikidza nedare reparamende reSenate uye zvekwauyawo mai Mutsvangwa vanovaivo mutungamiriri wemadzimai ari mudare reparamende. Saka vaibva paita zvibvumirano zvekuti zvese zvisungo zvabuda pano zvanga zvichibva mukunyanzvi dzakasiyana siyana vanhurume nevanhukadzi vachitaura nezvenyaya iyi zvese zvichabatanidzwa. Toona kuti isusi nyika zvimwe zvichabuda nemudare reparamende, zvimwe ndizvo zvatichazoendesa kuungano ichaitika yeSADC muna June neimwe ichaitika zvekare yeAU muna July.
Vanga vari national coordinator wesangano reWomen's Coalition Muzvare Salidura vachitaura vari panhare muHarare naMavhulas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nasi tiri kutarisa kupasiswa kwebhiri rinopa hurumende masimba ekutora zvikwereti zvebhanga guru renyika zvichitevera kukundikana kwevakuru vakuru muhurumende pamwe nemuparamende kubhadhara zvikwereti zvavakatora kubhanga guru iri.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare.
Vanhu vakawanda voramba kutsigira danho reparamende rekuti hurumende ibhadhare zvikwerete zvebhanga guru renyika kana kuti RBZ. Vanhu vacho vakatora zvikwerete izvi vachiregererwa.
Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vari munyika umo vari kuita hurukuro nehurumende yeZimbabwe, masangano akazvimirira nevamwe senzira yekunzwisisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai vina Standekile Mhlanga naJonga.